manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kurume 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madzimai akavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai oshaya zvipfeko zvokushandisa kana achitevera kana kuti sanitary pads. Nhengo dzeMDC dzokandirana nyoka mhenyu kumashonaland west. Madzimai orarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti vawane mari yekuriritira mhuri dzavo. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimai kuchimanimani anoti ari kushaya zvipfeko zvokushandisa kana achitevera uye nzvimbo yavanogara haina kuchena, izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwezvirwere zvakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads. Mumwe mugari wemubhuku rekwashinamira kuSkyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira futi zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura. Pamwe pacho takutofamba takashama mabhurukwa chaiwo chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungira kupfekedza, especially vasikana vane zera rekuenda kumapiriodzi. Zvataane dambudziko pana ana baba nokuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisingafani kuti zvionekwe ndiana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhiamba Petuka vanogara mubhuku rekwaManzou avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona mapedzi hatisi kuaona.
Ari kunetsa kuwana.
Zviri kunetsa kuwana nenyaya kuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe.
Mumwe mugari wemubhuku rekwaMusha amai Aida Mwandeambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitokwanisa kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivers macho ndoma tiri kuchera mvura. Of course mamwe marivers acho ndomu nevanhu vakachafa hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisa kutibatsirawo nemvura. Mama mota gadzaya vomboti gadzira ifeni matanks ekutirongosa nokuchera mvura vachichigadzira mapermanent boreholes. Maybe it's safe.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani. Mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwaMusha zvakare vaLiberty Sigauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vaSigauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sitereke zviri kuite ari kutibatsira anhu akanga achipuwe mapirizi ekuti azoise mvura dzari kumwana nekuti mvura yacho iyi yekuera yemumamukova nematsime taichera akatorwa saka mvura izvozvi zvitiri kutomwa yakashata saka ichiitiko chakanaka kubatsirwa kunge mapirizi ekuise mvura nemigodhi migodhi ingazotera but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhemejwa but izvozvi mapirizi akanaka nekundobatsira nemamositoni taari kupa anhu izvozvo tinozvitenda
sangano reworld health organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemubhuku rekwaManzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurira nezvirwere
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuirwe zvayo zvayo paeria paya nofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsveterwe paeni payo totopana nevillage yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri tokonzera futi neaccident iyoyo mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
matoireti hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya moyo kutinzwe kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vangu vasiri kudayira nharembozha yavo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedzana pose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimanimani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Thomas chiri pasi
Nengo dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri kukandirana nyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Sachigaro wedunhu reMashonaland West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwazvimba nekuhurungwe yakakonzerwa nemurongi wemisangano vaWilson Makanyaire avo vanoti vakaenda kwazvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muzvimba South vachitonogadzira mastructures emawards vanhu nembavaramba vakati aiwaka template rinotaura kuti mawards anogadzirwa nanhu district kwemi maprovincial members muri kutsvakei saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya vanga vari vanhu vaizama kudefenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yezvimba South vaStevin Bumira avo vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tiri pakati pekuti vamastructures vaorganizing secretary vakatanga kufunana naangari organizing secretary wedistrict newe province ndovatazoona vasvika ipapo mushure penge paitika noizi uye vanga vari kumagrosa vakazobva vosvika futi ipapo saka ndimoti ndovaivo ndovainsauta kuti avabiya vatiti pani patanga kuti kanoisi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndine urombo ii ndakazosvika zvapera ndichiona kuti vanhu vangu vachinzana chindafonerwa kunzi vanhu vava kuita misindo vandaendako nemamwe but chokwadi changa chiti pagiraundi chekuti violence haisi yamagunji haisi yamakanyaire ivhaiorensi yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaita district chiya ndiani angaita kuorganizwa tititi ndiani.
Vamakanyaira vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwazvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. vamakanya ere vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhaidenzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musiwa mangwana achikwidza ndepataa kukambena pari zvino izvi taigadzira mawards taigadzira mabranches taigadzira madistricts therefore anenge akundwa at district level anenge akundwa at ward level anenge akundwa at branch level ndiye akunzirano isi because anenge aona kuti ini handisisina vanhu ndakundwa bari kuti zviite mutsindo anodhonza zita ramakanya ere mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanya ere ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo
zviya zvokuti izvo aiwa kana violence ichauya ichauya after this pandiri itori statement iri misplaced because mupati medu hatina nzvimbo yeviolence template inotaura kutoti pane violence vanhu vaita violence vafanotodzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhu oyi vajohn marava vanoti zviri kuitika mubato remdc zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanya ere ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanya ere vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vadouglas munzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Mamwe madzimai ekuzvishavane anoti ari kurarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti awane mari yekuriritira mhuri dzawo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wezvishavane Women Miners Association, amai Shuvai Mutami Maposa, vanoti vakatanga kuita zvekuchera goridhe mumakore ekuma1990 vachikorokoza. Asi amai Maposa vanoti nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anowanikwa mukuita zvinhu zvisiri pamutemo, vakazoona zvakakodzera kuita zvinhu nemazvo.
Ndakatanga 1995 tichingoita zvekukorokoza munzizi, tichikorokoza nemigwara. Taingoti chero payanzi kwaiyadhuka pachikorokoza totodi totongofamba chero tikanzi kwamutare chero kanzi kupi tichivata mumasango. Tikaona kuti sevanhu vevanhukadzi zvinenge zvisiri safe kuti munhu uvate musango. Nokufamba kwenguva takazoona kuti kudzingirigwa kugara tichiita zvinhu zvisiri pamutemo hakuna kunaka. Tikazovaona matsamba edu akakwana, saka ndopatakazotanga kuti tiite mining chaiyo chaiyo 2010.
Amai Maposa vanoti ivo nevamwe vavo vakaona zvakakosha kuti vavambe sangano rakadai rinomirira vanhukadzi chete, nekuti vanhurume vakagara vachiita zvezvicherwa vange vasingavape ruzivo nerutsigiro rwakakwana. Vanoti kusvika pari zvino sangano ravo rakwanisa kubatsira vamwe vanhukadzi vanoita zvezvicherwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Takaona kuti semadzimai tikatumana tichikurudzirana pangava nechimuko chingabuda, ende tiri kutoona kuti zviri kubuda. Uye association yedu takabatsiranavo nevezmf vakakwanisawo kutipawo makadhi atinotoshandawo nawo kubhengi, taakutoswaipawo mudzimai oga oga chero wanga murume asingadi, iwo unenge watovawo nekadhi rako runogarawo zita rako pachako.
Tsitsi Matumba ishirikadzi uye vanoti vakatanga kupinda mune zvekuchera goridhe mushure mekunge vaona kuti izvi zvaigona kuvapararamo, vachitiwo zvicherwa upfumi hwenyika hunofanirwa kupa pundutso kuzvizvarwa zveZimbabwe. Muzvare Matumba vanoti vakasimbiswawo kuti varambe vari mubasa iri nekuwana zvidzidzo kusanganisira kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega reZimbabwe Environmental Lawyers Association, ZELA.
Ndakaona basa iraka ngukudzira kuti aiwa basota vaparume nisi vakadzititi. Ndakawana kwo zvakare nichisimbiswa kuchitawo ma courses akavana ni fundamental of mining through Sela. Tikazoitwa futi zveinonzi specialized gold mining ne Ministry of Mines pa 2015. Aiye zvinondiri kuti ainonzi mining blasting. Ndinotarisira kuti ndiwane uchitamba nokuti pese panongopindawo varume inini semurandakadzi wakasarudza kuti basa iri ndinorikwanisa ndiri kupindawo mumakona akadi. Ndirudo babara kuti ndizowana inonzi full blasting license.
Asi muzvare matumba vanoti vanhukadzi vari mumabasa ezvicherwa vanosangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kudzvinyirirwa nenzira dzakasiyana-siyana nevanhurume. Ivo pachavo pari zvino vanodambudziko rekuda kutorerwa nzvimbo yavo yavakapiwa nehurumende kuti vachere vachiti vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tinosangana nematambudziko akare kuti kana ndikatsvaka sponsor kupetsera kwakanozondorera chi mugodhi uya neudzvinyiriri. Zvakare patinowanikwa tinosengesa oil dzedu dziya mamillers aya anowanikwa achida kutsvaka zvirudo kwatiri. Zvimwe zvezvakare zvinotigozhera vemitemo ndivo vakanyanya kutiomera pabasa riri ratinoita. Andoda kudodya neni asi ndichitambura. Kuti aone kuti ndiri chirikadzi aiwa havatitarisiri.
Muzvare Bridget Jeremiah ndemumwewo wevanhukadzi vari kuita zvekuchera goridhe muzvishavane. Vanotsinira kuti kuita izvi kunogona kuwanisa raramo, asi vanotiwo rimwe dambudziko rinosanganikwa naro mubasa iri nderekuti panodiwa mari yakawanda kutenga michina ingade kushandiswa pakuchera.
Maini nine mastage kuti panotanga muchaguna kuita zvemaoko, but posvika imwe stage yokuti yakuda chi machinery. Saka pamachine rapo ndo pakaotiwo netsei, pakaondiremirawo ndikambotanga chambojena nevamwe chambodi vanombokubatsirawo. But mose pane gona kuita period yokuti mari dzacho dzisingabudi zvakanaka. Saka vanokubatsira vanoti ah dei mambotsvaga zvakamirane kuti mumboshinga kwosinonzi munofanga kudrive a band. Band racho rine makontenti egoridhe yacheno siyana siyana. Saka dzimunguva inogona kuwana iri shoma, but woramba uchingochovha kwosi pane paichadi paichawandawo. Saka panguva yedrive iyayo ndo panenge pachirwadza. Saka unoti ndambomira mbichana ndichisosa chi equipment.
Muzvare Jeremiah avo vakakwikwidza vakakundikana pakuve mumiriri weparamende wezvishava nengezi vanoti vanhukadzi havafanirwe kutya kupinda mumabasa agara achionekwa sevanhurume uyewo mune zvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vatsigirane pachavo uye kuti vasanyare kutsvaga ruzivo runovabatsira kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nderimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukukurudzira kodzero nekusimukira kwemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tine hurukuro naamai Memory Mutangi avo vanobva ivo kubhikita uko vanoti vakawanikwa vachisangana nedambudziko rakakonzerwa nedutu mpengo retropical cyclone Idai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kubhikita.
Tinobva kubhikita huku pamarosva. Saka kunoku hakuna kutombomira mushi. Kunaya kwakaita mvura ikoko kwakatisiya tisina kugara zvakanaka. Muraini medu chaimo chaimo mitiri. Dzimba dzakawamo dzakawandisa. Kutaura kudai kune vamwe vanotogara mumaministry of roads nevamwe varikugarawo nezvepachikorowo. Vamwe varikugarawo mumaraini imomo kutokumbira upo kugara. Nokutoshaiwa kuti vanhu voita sei.
Pane vehurumende vati vasvika kwamuri ikoko here? Tichiona kuti mutungamiri wenyika takavaona vachienda kuchimani mani nekuchipinge.
Isu tiri kungonzwawo mumanefenyuro inomo kuti kune pavari kuinda asi pedu hakusati. Takangonzwawo kuti kuna vachadzamira vomumasvingo mutungamiriri vari mumasvingo vadarika kuda vakadarika nerodhi. Vaingoonawo dzimba dziri murodhi. Asi kuti titi hatiti anyatsa kunzwa kuti ava chaivo ndo vauyawo vakaonavo mumaraini epedu hatisati hatina.
Shiwiro yenyu ndeyei semadzimai vari munharaunda iyi yakasangana nedambudziko iri?
Isu shuvire yedu chaiye ndeyekungoti kungonyaradzwavo kunenge kuri nani. Kungoratidziwawo kuti hurumende ine hanyawo nesu. Chero zvazvo vamwe vakaenda kuzvipatara, kune vamwe vakatokuvara vakavhunika musana navana. Asi kutoti vemazigereke ndo vanotofambirana mumasangano, hakuna kuti tingaita sei. Asi shuvire yedu ndeyekungoti kungonyaradzwavo, kungoonekwawo kuti tiri vanhuvo vari kuraramawo vari mumavhileji mavo, zvinenge zviri nani.
Pane vakarasikirwa neupenyu here munharaunda yamunogara iyi?
Isu munharaunda yatinogara vakarasikirwa chaivo chaivo hapana, asi dzimba ndidzo dzakapera, vamwe kutosara vasina. Vamwewo vaisarawo vaine kana imwe, asi dzimwe dzakatoita kugurika kungogaravo kudai, asi vanhu vanenge vachingotarisa. Asi zvinhu zvose vanhu vazhinjika vakatobudisa pashi, zvinongova panze kudai, nokuti dzimba dzichiri nyoro dzimwe dzakasara, asi dzimwe dzachonavo dzakanyatsodoma.
Vanenge vachida kubatsira vanokuwana ikupi mbuya?
Vanoda kutibatsira vanogona kusvika vati kuma ward center edu. Ndokunoita kuti vanhu vanyatse kuziva kuti muraini rakati makamira makadai, muraini rakati makamira makadai, kana pazvikoro chaipo chaipo. Because kutorina kwedu kuti kwati pasvika vanhu muward 11 iri mukubikita ward 11 iri Bikita West.
Imi mune mhuri yakakura sei?
Ini ndine vazukuru vana nemurume wangu uripo neni wacho, saka tinogara tiri 6 mumba. Tiri 6 hangu, vazukuru vangu vanoenda kuchikoro, 1 ndiye asiri kuenda kuchikoro, asati voenda kuchikoro.
Enyu imba yakakanganisika sei?
Yangu yakakanganisika, yangu yakatoti imwe yacho yanga iri bedroom taona kuti yakuda yatokanganisika. Tichibva tachinja tapinda mune imwe, petinototi tindopinda mune imwe ndokuona kutoti iyi haichatoiti. Tichibva tamanyira kukicheni, tichangopinda mukicheni tichindoti garei, muya matata buda muya ichitodhirika. Iya yakaita kugurika ndokungoti tende. So saka imwe yachona iyoyowo takazongototiwo Mwari, ndingati Mwari ndiye wakabatsira, nokuti pano muti wakanga wakagoboka wakatotiburwa nemvura ukazongondozendama nokuda kwewaya yatakanga takasungirira yeraini yembatya. Asi tinotenda hedu Mwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndirogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvevanhu vari kuti vanomutsa vafi, tichitarisa nyaya yemumwe mwana wechikoro muHarare anonzi akashaya kupera kwesvondo, akanga akunoradzikwa kumakuva ekumbudzi. Mapostori akazoti vanogona kumumutsa, vakarara vachinamatira mutumbi wemufi, asi zvakakona nganga murapwa achida, zvakazoita kuti mwana azonovigwa nemusi wechina. Inyaya dzakawanda dzekuti mapostori nenganga vanoti vanomutsa vafi asi vachizokundikana. Muhurukuru yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadiwo vatereri?
Aiwa, vatereri wapenyu sekuru. Nyaya ndiyo iye kuti kune vari kufamba vachiti vanomutsa vafi. Munoona sei tichitarisa nyaya imwe ichangobva kuitika yemwana wechikoro muHararo?
Isu tichiona sesangano reZinata mabasa ari kuitwa aya ari kuitwa namatsotsi. Nokuti vazhinji ava munoona vakaita maprofita ivanoda kuti vanoda kuti vaite tsika idzodzo, nevanhu vanoita kuti vanenge vachiita sevane Chikristu mukati, chekuti vanenge vachida kuti vamwe vanhu vaone kuti ivo vazowana kutorera vanhu mari, kana kuti vanhu vazouya vachinzi vane zvavanoita zvine simba raMwari kana chimwe chavanoita vachinyepera Mwari, Mwari azvizive zvinhu zvavanoita. Saka isusu kutsika dzedu dzechivanhu kana tichiona isu tinoona hurutsotsi hwavanoita vanhu.
Asika sekuru kune vamwe varikowo vanoita zvechivanhu mutsika dzechivanhu idzodzo vanoitawo zvakare zvimwe chete zvokuti vanomutsa vafi vachinyepera vanhu.
Kunodzi kumutsa mufi munhaafa chaiko isu todzi kuti munhu kana achimuka anomuka mudzimu kwete kuti paya pekuti munhu afa agara kwokuti munhu toti munhu atonhora. Kana munhu atonhora chaiko kumazuva kana matatu mana vatoziva pekuti kana riri zuva rimwe chete ya zvinogona kuita. Kuti hanzi mazuva matatu mana munhu atonhora apera mutsika dziri dzechivanhu toti kupera wozonzi anomutswa. Tinoona chachitsotsi chaakuitwa ichi nemwe yatakatombonzwa yakaita kusouth africa iya yekuti akanga munhu akatenga atotaurwa unzi wopinda mubhokisi woita sekunge munhu ari kumutswa.
Saka sesangano zvii zvamungakurudzira matanho angatorwa? Nokuti zvinhu izvi zvinongosvibisawo sangano rezinata kana akanga anzi aita zvechivanhu pamwe chetewo nevanopindawo chipostori kana zvanzi ndezvechikristu.
Kurudziro yatiri kuda yatiri kwatoita kuti ndeye kuti hatidi kuona mabasa akaita saiwayo isu sisangano rezinata kana uri nhengo yedu yezinata tinenge tichitorire kuti totokutorera matsamba. Hatidi vanhu vanopraktiza vachiita mabasa akaita saiwayo. Isu toziva kuti kana isu sisangano rezinata takamira tiri vanhu vekubetsera kuponesa munhu. Kuponesa kana chiti kuponesa uku kwasiyana nezvavaakuita vanhu ava vekuti vanoita sekuta sevanomutsa munhu kuti munhu afa munhu apera vaakuti vanokwanisa kuti vamumutse. Ichi chitsotsi chekuda kubira vanhu. Saka isu tinokurudzira kuti mukaona vanhu vane mabasa iwayo isu sisangano rezinata iri kana iri nhengo yedu isu kuzvirinari kuti musvike kumahofisi edu munotaura kumahofisi edu kuti ayo ndozvatiri kuona izvi nekuti tiri kuona kuti irori izvi igame plan iri kuitwa nematsotsi ari kushandisa unhu ihwohwo. Matsotsi aya anoronga kuti kuitike kuchimwe chinhu chisati chamboonekwa chisingawanikwe ndochavanenge vachida kuti vaite varatidze muvanhu. Zvinova zvinenge zvisiko mukati meurapi. Hatina zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tichinyanyotarisa zvavanenge vachishandisa sekuru, pane mishonga inoshandiswa here? Nekuti veruzhinji vanopedzisira vangobvuma kuti ano tibatsirei kana vakaudzwa kunzi tinomutsa mufi voti aiwa endererai mberi, vachinyatsoziva kuti vazhinji vanenge vachingoita zvechitsotsi izvozvo.
Ndikati mishonga imwe yavanoshandisa yekuti ivo vachizonotanga kuti kana vaakunoita vaakunobatsira vanhu vaive vaakuchikwanisa kuvatorera mari mani zvinenge zvaanyore. Vanhu vanenge vachitinzi anomutsa munhu anomutsa munhu wese achada kuti anoona munhu iye anomutsa munhu.
Mapurisa anofanira kutora matanho kaapa sekuru fanika panyaya iyoyi yemwanasikana.
Ichokwadi ichozvo isu sesangano rezinata tinotokurudzira kuti dai mapurisa atisungirewo vanhu vari kuita mabasa iwaya. Zvinhu zvatotokumbira nekuti zviri kunyangadza vanhu vanenge vachiita mabasa eurabhi ekubatsira vanhu.
Aiwa tinotenda sekuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda musara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Sangarewa Zimbabwe neTanzania tiri kufamba mamera ipata munhu achidaira
una diamond diamond.
Yeni ni osipita wakati kwako nafona.
penzi sisuruani semeki chanwa ntashona ndio chonne tafadhali.
Watora Marei mumanzi wa Jabreza uchiwa kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Aiwana chochimbo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nesu mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindanet pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai minasita Ndekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tis